Right, mamiru wa zakaita ndezo kuti 48 hours za wakatipa kutiti kizema street. Takala pao isisu 48 hours kutiva create mabasa. Mwana wega wega we Zimbabwe aende kubasa. Waka kundikana create mabasa within 48 hours. Takala uzo watu ngawari kikutawura zunizo. Wasinga kwa nise kuita. Nukuti iwo kana wati 48 hours tive pa road. Iwo ma departments mamu wachua pa ma 100 day plan. Nekuti planai tipe ma report within 100 days. Vachidaru. Wakapamba afa ma reprieve ma 3 months. Nekuti mimi unza imari wachua pa ma 3 months ma 90 days. Isisu wati 48 hours. Chala jeke pa chena. Kuti zvasiyana. Kuti zvakaitwa nanachiwenga zvezvi yekuti vanoenda vachinotora ZTV vachitotora ZTV vachitora masimba kuna Mugabe zvasiyana nekumavhenda ndezvedumbu izvi
zviri kureva here kuti izvi mauto ari kutotumirwa kuti azorwisana nevanhuwo zvavo vasina chavakabata
mauto ari kunzi ari kuda kutumirwa kwete zvekuti tiri kufungidzira zvakataurwa pachena navajulai moyo kuti vaconsulta vice president Chiwenga kuti mauto auye parod kuzodira nemavhenda saka isisu chatikutaura we are not departing from the truth isisu mauto hatisi kuzombatiza and hatisi kuzombatya
ipo pavari kuti vanhu ngavabve mastreet vachinzi budai budai kudai pane here pavari kukupaiwo pavari kuti chibvai mustreet endai munoshandira apa
hapana pavari kutipa kubva 2014 makati kucoca-cola kune nzvimbo yatirikugadzirirai kucoventry kune nzvimbo yatirikugadzirirai mazenda wakatenga makadi wakabhadharwa mari nzvimbo idzodzo chiripo ma hits of rubble marara wakangounganidza hapana pavati vagadzira chinoenda muZimbabwe magesi nemvura zvavakatadza kugadzirisa izvi mazenda hatina kwatinoenda tiripo we are there mumastreet tichiramba tichitengesa hatimbobva ipapo.